Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 17 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinhu chakanaka uye chakakodzera nekuti ndivo vakachiita basa racho anova anonzi maFord Brothers vakatanga basa iri.
Vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe nevamwe vatungamiri vakavamba sangano reSADC vopiwa mubairo watambirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye mudzimai wavo amai Grace Mugabe kuDRC.
Hondo yeUkraine neCovid-19 zvinhu zvadzouyawo kuzowedzera urombo nekukundikana kumanikana kwevashandi muZimbabwe.
Zimbabwe inodomwa nebhanga reWorld Bank pakati penyika gumi dzinonzi nebhanga iri dziri kudhura kutenga chikafu. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Skala nemumiriri weChitungwiza North vaGodfrey Stole vari kushungurudzwa vari mujeri nekutyorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuKinshasa kuDRC kumusangano wenyika dzemubatanidzwa wekuchamhembe kweAfrica weSADC 42nd Summit for Heads of State. Uko vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vapiwa mubairo weruremekedzo pamwe chete nevamwe vaive vatungamiri venyika dzemuSADC vakatanga mubatanidzwa uyu vanozivikanwa nekuti The Founding Fathers. Amai Grace Mugabe, mudzimai wavamugabe, vanga variko vakatambira mubairo wavamugabe vakamirira mhuri yavo. Vamunangagwa vasanganawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi Chilombo pamucheto wemusangano uyu. Musangano we42nd Summit uyu uri kufamba nedingindira rakanangana nekusimudzirwa kwemaindustry kuburikidza nezvirimwa zvicherwa nenzira dzekusimudzirawo upfumi mudunhu reSADC kana kuti promoting industrialization through agroprocessing, mineral beneficiation and regional value chains for inclusive and resilient economic growth. Vachilombo ndivo vaisa chigaro weSADC vachitora kubva kuna vaLazarus Chakwera vekuMalawi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Vamugabe neSADC sevakuru vakuru vakatangawo buka reSADC chinhu chakanaka uye chakakodzera nekuti ndivo vakachiita basa racho anova anonzi maFord Brothers vakatanga basa iri. Saka SADC payave nhasi kana yaona zvakakodzera kuti itende vakatanga sevakuru vamugabe vanofanira kuti vatendwe nekuti ndivo vangari vakuru vakuru veSADC uye vakaitanga. Saka iyoyo SADC pane zvavanotarisira nezvavanoonawo maererano neorganization yavakatanga kana vachifunga kuti vanofanira kutenda vakuru vavo vachiona kuti vakuru vachitiwo kufunga kwavo vachiti vakuru vavo vakaita basa rakanaka toona kuti vamugabe munhu anofanira kutendwa nebasa ravakaita zvinda nemaonero anikaita SADC yacho.
Taona pachichinjwa ugaro wasachigaro wesangano reSADC kubva kuMalawi kuinda kuDRC, munoona zvichizochinja here mafambisirwo ari kuitwa zvinhu muSADC?
Saka hapana chinochinja pabasa reSadhaki nekuti Sadhaki yachinja vatungamiri nguva nenguva zvinongoendera nekuti chinhano cheimwe nyika chikabva koita cheimwe nyika. Chinjo kwevatungamiri hakuna zvaakunochinja uye hakuna zvakabvuswa pakachinja pakuona kwedu pakuchinjwa kwevatungamiri veSadhaki. Saka zvevatungamiri kungotinyangoti ungove mucherechedzo ungochinjana asi hazvina zvatinochinja nekuti mabasa acho anenge aita Sadhaki ndiwo anotarirwa kunzi pane chinochinjwa here pakushanda kweSadhaki.
Dr. Gadzikwa, taona mai Mugabe vachitambira mubayiro wavaMugabe kwanga kuchipiwawo mibayiro kuDRC uko. Ko, zvazvinonzi vamunangagwa namai Mugabe havamwidzani mvura zvakamira sei mazuva ano?
Tinoona sekuti vanhu vanenge vasina kuziva zvine zviri mukati asi vanenge vachiona havaoni zvinhu zviri kunze. Zvingangove zvekuti pakashaika mukuru pane zvakawanda zvakangoitika zvinongozikana nevanhu asi hatinongoona kuti nekufamba kwenguva zvinhu zvinozongodzokeredzana sekuti vane nhoondo yakakura vamunangagwa vachishanda navaMugabe. Saka panogona kunge paine zvinhu zvakangokanganisikawo kana vanhu vakagumbukawo asi nekufamba kwenguvawo zvozofamba uye kwavanga vaenda kune vanyarikani dzimwe nyika. Saka kunyange vaende pamwe zvavasingawirirani hazvina zvinge zvisina kukodzera kuti vazvitaridze pane vanhu kuti pane zvachikanganisa nekuti zvavadaidzirwa zvinhu zvinosimudzirowo ivo vamunangagwa zvisimudziro ivo vaMugabe. Saka vanhu vakataitawo vamunangagwa nemvuro yendo vakaita navaMugabe zvinonetsa kuti upatsanyiwe kuti vakasiyana kana kuti vanganzi vabva vatokanganwa vakaita mhandi dzinopandukirana. Hatina sekutoti pamwe vakatogadzirisana mukati imomo vakawirana zvavo nekuti nyaya dzacho hadzina kwadzakazomboenda. Mugabe vanogara zvavo munyika muno nevana vavo mune zvakanaka asaita muzvo takashata. Saka tinotoona kuti zvinobva kunge zvakatogadzirisana vakatawirana pakushanda kwavo kwese uye paukama hwavo hwematongerwo enyika.
Nyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Bhanga guru rinokweretesa mari pasi rose reWorld Bank rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kunyanya kudhura chikafu zvichiwedzerwawo nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Sangano rinomirira vashandi veZimbabwe Congress of Trade Unions rinotiwo dambudziko rekudhura kwechikafu riri kubvawo ranyanya sezvo vashandi vakawanda vari kutambiriswa mari shomanana. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa neWorld Bank raisa Zimbabwe pakati penyika gumi dziri kunyanya kudhura chikafu. Zimbabwe iri kutevera Lebanon iyo iri kutungamira nyika gumi idzi. Dzimwe nyika dzadomwa neWorld Bank kunzi dziri kudhura kutenga chikafu dzinoti Venezuela, Turkey, Sri Lanka, Iran, Argentina, Suriname, Ethiopia neMoldova. Bhanga reWorld Bank rati kukwira kwemitengo yechikafu munyika idzi kusanganisira Zimbabwe kwaita kuti vanhu vakawanda vatarisana nenzara pamwe nekushaya utano hwakanaka. World Bank inotiwo kukwira kwemitengo kuri kuwedzerwawo nehondo iri muUkraine pakati peRussia naiyo Ukraine, kunonoka kufamba kwengarava dzinotakura zvinhu pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu mune zveupfumi munyika dzichiri kusimukira kuri kukonzerwa nedenda reCovid-19. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions Muzvare Florence Taruvinga vati pamusoro pezvataurwa neWorld Bank vashandi munyika vanobva vanyanya kuomerwa neupenyu sezvo vari kutambiriswa mari shoma zviri kuita kuti vadye nhoko dzezvironda.
Hondo yeUkraine neCovid-19 zvinhu zvazouyawo kuzowedzera urombo nekukundikana kumanikana kwevashandi muZimbabwe. Vashandi muZimbabwe kubvira 2018 vakatanga kutambudzika kutadza kuti vorarama sei mari vachitambira mari iri pasi pemwero weurombo unowanikwa huri muZimbabwe unochinja nguva nenguva. Saka izvi zvazve zvimwewo zvawedzera kuoma kweupenyu hwemuZimbabwe, kuoma kwemushandi wemuZimbabwe ari kutadza kurarama, ari kutadza kuti izvezvi oronga sei upenyu nekuti taona government pachezvayo yabvumidza zvikoro kuti zvinge zvichibhadharwa nemari yekuAmerica. inobhadharwa sei nemushandi anoshandira hurumende, inobhadharwa sei nemushandi anoshandira private sector, ari kutambira mari iri mumari yeZimbabwean dollars.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi avo vaimboshanda pachipanga mazano mbazi rezvemari vamasimba manyanya vati kusagadzikana kweuremu hwemari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuamerica ndiko kumwe kuri kukonzera kuti zvinhu zviite mhidigari munyadzo zveupfumi.
Kudonha kuri kuita value yekarensi yedu takatarira neUnited States dollar kuri kukonzeresa zvikuru kuti mitengo yezvinhu ikwire, izvozvo zvichizopedzisira zvabata-batana nenyaya dzechikafu. Chikafu chinokurumidza kubatwa-batwa nenyaya dzemitengo yezvinhu nokuti vazhinji vari mubhizinesi iroro vanoziva kuti vanogona kuwana mari yakawanda ikoko. Saka kune vaya vemusikanzwa vanokwanisa kutanga kukwidza maprices zvisiri pamwero nezviri kukonzereswa nekudonha kuri kuita value yeZimbabwe dollar.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaobert masaraure vati nyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi zvinoda kugadziriswa kwa kuitira kuti veruzhinji vasanhonge svosve nemuromo.
Mari zhinji iri kuzodzimara yapinda mumahomwe dzevanhuwo zvavo, aiyo nyika ichisara isina chekubata. Tinotarisawo nyaya yezvinhu zvakaita seland zvisapoliticizwe, maproductive sectors ese economy kuti asapoliticizwe, ashandwe zvine simba nevanhu vose jekerere kuti vauye nepundutso paminda nemimigodhi, upfumi hwese huchidzoka kunyika kana zviri zvirimwa zvichiwedzerwa zvinoda kudyiwa nevanhu zviri priority.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati minda yakatorwa varimi vechichena iri kurarira zviri kukonzera kuti chikafu chiite chishoma, zviri kuzoitawo kuti chikafu chikwidzwe mitengo.
Hakuna zviri kunyanyobva kuminda yakatorwa nevazhinji kubva kuvarungu. Avo vairi magorosi, kwairi mwachibage, kwairi mwa nezvimwe zvirimwa zvakadaro. Nyaya huru ndeyekuti minda yaida kuti igadziriswe vanhu vatema vaono cheuviri, vaono pekurima, asi hazvina kufanira kungoti vanhu vatorerwe kana kuti vanhu vatore minda ipo pasina chimwe chiri kuzoitwa ipapo. Saka tinoona kuti minda mizhinji yakatorwa yakangorarira gorosi nezvimwe zvairimwa zvaiita kuti chikafu chiwanike munyika hazvichakwanisike saizvozvo. Saka hurumende inofanira kuti idzokere panyaya yekuti itsigire varimi.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri kutora matanho akasimba kuedza kuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nekurima chikafu chinokwanira nyika. Bhanga reWorld Bank rinotiwo riri kuisa parutivi mari inoita mabhiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica, $30 billion, kurwisana nedambudziko renzara uye kusimbaradza nyaya dzekurima, kudya kunovaka muviri, kuwaniswa kwemvura pamwe nemadiridziro munyika dzakatarisana nekushayikwa kwechikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nemumiriri weChitungwiza North vaGodfrey Sithole vari kushungurudzwa vari mujeri nekutyorerwa kodzero dzavo. Mutsamba yanyorerwa kuvakuru vemajeri pachikurubhi neZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano iri ranti vaScala navaStole vari kugariswa mujeri rinogariswa vakabatwa nemhosva dzekuponda uye vari kugarawo vakaiswa ngetani dzemumakumbo pavanenge vashanyirwa. Vamwe vanhu vari kurambidzwawo kuvaona. Hatinakwanisa kubata veZimbabwe Prisons sezvo mutauriri wemajeri Superintendent Peter Chaparaganda vanga vasiri kudaira narembozha yavo. Nezuro takatiwo vaScala vainge vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso naJustice Sylvia Chirau Mugomba, asi vange vasiriwo sezvo vave kushanda nedare reCommercial Court. Tichiri panyaya dzange dziri kumatare, mumiriri wegokwe nembudziya vaJustice Mayor Wadyajena vange variwo mumatare edzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yeuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu. Vanzi vadzoke kudare nemusi wechina. vagari vekwa mpanda wana nenyika growth points kwa gutu nekubikita vave kuchikira utano wavo mushire mekupedza masondo matatu vasina mvura mudzimba zvoita kuti vashandise mvura dzematsime nenzizi idzo dzisina kuchena. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 vagare kwagutu vanoti vave nemasondo matatu vasina mvura mudzimba mushure mekunge zinwa inofanira kuvapa mvura yazivisa kuti michina yekumba mvura kuendesa kuvagare yakanga isiri kushanda. Zinwa yakadzimirwawo magetsi nekambani yezivisa mushure mekutadza kubhadhara zvikwereti kubhikita. Mukuru webasa musangano unoona nezvekodzero dzevagari reGood United Residents and Ratepayers Association kana kuti Gura vaLloyd Mufudze vati zvinhu zvikaramba zvakadai vanhu vanofa nezvirwere
icho kwadi ende huye idambudziko guru kuti vanhu vanopedza mavhiki anokwana kusvika matatu asina mvura konzerwa nekuti kwaita breakdown kupump station yezinwa. Vagari vemagutu vari kusangana nedambudziko irori rekuti vakumwa mvura inobva kumatsima asina kuvharidzirwa zvinopinza utano hwavo panjodzi. Vari kushaya mvura zvekumwa, vari kushaya chero mvura yekuita mamwe mabasa avo.
Mumwe mugari wekwanyika muzvare Belina Stole vanoti chinorwadza ndechekuti ivo vari kubhadhara mari kuzinwa asi iyo isingabhadhari magetsi kuzesa.
Zvinokanganisa utano hwedu nekuti migodhi mizhinji yatiri kushandisa izvezvi iri padhuze nematoilet 200 square meters tenokutendiwani zvibhoho ziriko zviri kure ikoko mari yedu tisi tiri kubhadhara hatitiziva kuti vari kuisetu mari kana varikubhadhara kuti magetsi anopera.
Mutauriri wesangano revagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vati ivo zviri kuitwa nezinwa kutyora kodzero dzevagari.
Takabatana nevagari tiri kushungurudzika zvikuru nedanho riko kushandiswa mvura kwakaitwa nzvimbo yedu kwevhiki rose nechidimbu. Izvi tichibvunza mava vezinwa vari kuti havana kukwanisa kubhadhara mari kuzesa inoita kuti pombi yavo iwane magetsi kumbe mvura ichiisa munzvimbo dzaka growth point dzakatenderera. Izvi zvasiya upenyu hwavanhu huri panjodzi nekuti mvura yakachena ikodzero iri mumiro yemutemo yenyika yeZimbabwe.
Mutauriri wezinwa munyika amai Madhuri Munyonga vati vanga vari musangano vakavimbisa kuti padivi rezinwa panyaya iyi asi havana kuzodaro sezvo vanga vasadaire nhare yavo kana kupindira mubvunzo yatumirwa nestudio 7. Miriri vagari mubikita nekwagutu vakurudzira hurumende kuti idzosere makanzuro ekumaruwa basa rekupa vagari mvura sezviri kuitika kumadhorobha. Vamufudze vanoti kupa makanzuro masimba ekupa vagari mvura kunoita kuti chirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti chedevolution chibudirire uye vagari vanokwanisa kutaura nemakanzuro avo zvakanaka kana paita matambudziko akadai.
Ndopaya pamunhu wataa kutaura kuti nyaya dzedevolution inyaya dzakakosha kuitira kuti pave neutungamiriri huri accountable kuvanhu. Takanangana nesafe delivery panyaya dzemvura iyi kuti dai mvura yanga iri kumaoko ekanzuro dambudziko iroro tinovimba ringadai rakapera nekuti tinenge tiine makanzurazi anokwanisa kuteerera zvinoda vanhu uye zvigadziriswa nechimbi chimbi panguva iyoyo.
Izvi zvatsinirwa navamutengani avo vati zvino iri kukundikana kuita basa rayo nemazvo sezvo isina mahofisi mumatunhu ichitatarika kupa vanhu mvura. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvematunhu waJulai Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare mbusha yavo. Mukuru webasa mukanzuro yeBikita vaPeter Chibi vatenda dambudziko remvura iri vachiti riri kuvakanganisa basa uye vanotyira zvirwere mudunhu ravo.
Isu vagari vanenge vachizvudza kuti mvura yamira sei. Saka neti yane zvekuti sokuziva kwenyu nzvimbo yedu iri prone kucholera. Saka panongoshayikwa mvura tinoita kutongotyira kuti kunogona kuita outbreak yecholera uye vanhu vanogona kutadza manje kushandisa maflush toilets awaya. Uye basa rese rinongoda mvura.
Okay.
Basa revanhu rinenge rakanganisika havachakwanisi vane mateka away.
Apovo mukuru webasa mukanzuro yekwagutu vaAlexander Mutembwa vanga vasingabatiki panhare asi kanzera Wycliffe Matindiki veward 34 vati kushayikwa kwemvura uku kwakakanganisa mabasa ekanzuro yavo.
Zvakara ratakasangana naro magutu rekushayiwa mvura tisina mvura magutu kungozova kuti mvura ndokupenyuka mukurarama. Pasina mvura yakanaka danhu pasina kurarama kwakanaka. Inini sekanzera zvinhu zvakati dzosera kumasiri kwazvo kuti mukatasati zvakafanira pamaterminal speed kwanosvikira vanhu ndo pareception dzaye magutu pana narenge apa kuti matiri zanga fanga jara kachena uye munhu kungowana mvura yekumwa yaanoda kusarudza kuti ndinomwa mvura yepatetu kana kundotenga iri mvura muchitoro.
Makanduri ekumaruwa anoti anowirirana nevagari kuti mvura idzorerwe kwavari vachiti izvi zvinoita kuti mabasa ekanzuru asaneteke kana kwaitika matambudziko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, zvini Godfrey Timba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika mutsva weKenya vaWilliam Ruto vavimbisa kuti marudzi ose achawaniswa mukana wekushandira hurumende zvisinei nekuti vanotsigira bato ripi. Varuto vari kuenderera mberi nekuumba hurumende yavo kunyange hazvo mumwe akakwikwidza musarudzo idzi vaRaila Odinga vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky varikurudzira vanhu vari mudunhu reCrimea rakapambwa neRussia kuti vasaende panzvimbo dzose dziri pedyo nepari kuchengeterwa zvombo neRussia. Izvi zvinotevera kubhombwa kwenzvimbo dzine zvombo idzi mumazuva adarika neUkraine. Russia kunyange isina kuti iUkraine iri kubhomba nzvimbo idzi yakangoti pane vanhu vari kuda kuikanganisa munzvimbo iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica kuCalifornia vaAnesu Manjengwa vanoti vakatanga chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubhadharira hama dzavo mari dzemedical aid vari kunze kwenyika kuti vawane kurapwa kuZimbabwe pasina matambudziko. VaManjengwa vanoti vakabatana nemakambani maviri ari kumusha anoti Bonvi Medical Aid neVivada Clinics muchirongwa ichi, icho vanoti chichabatsira vazhinji panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. VaManjengwa vanotiwo chirongwa ichi chimwe chezvirongwa zvavari kuita kumusha sezvo vaine chimwe chavanobatsira vanhu kutengera hama dzavo chikafu padandemutande rinonzi sadza.com. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7 navaManjengwa nezvenyaya idzi.
Vajanzo kuna batinushana ni company inoanzi Bond V Medical Aid kuzibaku. Vanu patila wanu ninyo ya Medical Aid. Mnozi ya mazwa wanu kuti kundukumbia kari wara. Ito hizi kutara kwe. So tukusana nao kutukumasha kwa nda kuna kuti diaspora. Kutukua tengira wanu wa warukumba Medical Aid. Kupo uyo wabaza warukunu Medical Aid ya hecho. Kwa warukumba kwa wakwala chit. Kama hizi kana wakwa wari. Wana kwa wana doktor. Wana kwe.
Saka jino famba sei kutimuna kwanse kuwa na Medical Aid ii. Iye ari kunze kwenyika achida kurapisa hama dzake dziri kuZimbabwe.
Anouya pasada.com pane mafoma ari paari kana kufila. And then akafila vanhu vakobhonziya vanhu vakafonera munhu wake ari kuZimbabwe. Vasaina apo Medical Aid. Isusu Medical Aid tinenge andifadzazvo saka hapana anorandwa. Badiki vakuru nehava nechembere zvese vanogumiswa ivi kana una vana vapreexistence zvese vanobvuma because it has foreign currency based Medical Aid.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi?
Nyaya yekuti vanhu kumba kudhara kwedu vaibatsirwa paMedical Aid yevanhu vaishanda kuZimbabwe. Kumba taisiwa kuti baba vakashanda kucompany kambani yakabva mhuri yacho yese asi munoziva kuti kumba kuna apa vanhu vakushanda vashoma saka vanhu vese vanga vari covered nemakambani zvavo vakabvuta kudhara. Vakafara uya vanhu vese mhuri dzavo dzese havasina mamedical services saka kuda vacho nyamo yeriko yakanyanya ivi kana vachiona mari yekuti munhu azonorapwa kazhinji kacho haarapwi paanodya mari yacho nezvimwe zvenhu zvaakopre basi nhamo yekurwara manje anozoenda kuna doctor munhu musoro yovakutorwadza inenge yati akensa saka na masymptoms ekurwara kana abuya munhu haasi kurapwa. So vakaenda kuhosiro kwacho manje at that point hakuna madoctor acho anenge ariko vanenge vatoita zvavanokabuda munyika vane zvakawanda zvati kuita plus hakusisina equipment hakuna mishonga because center yacho iyoyo doctor wacho ana zvari kuwana on a regular basis tava vakasaina up for medical aid unona kupa ma doctors dema clinic dema hospital center money to plan to get equipment to get medications everything that they need vakatorwara manje unokusvika kudini vakagadzirirwa just a matter of trying kuti tibatsirane kuZimbabwe diaspora yawanda sereki so that we can take care and reverse the crisis of medical aid
mari inenge ichidiwa inenge yakawanda sei nekuti vamwe vangazochema-chema kuti dzimwe dzenguva yakati wandei
tine maplan anokwana kuita iwo mashanu pane yekutanga ye $17 a month iyi inobatsirwa chedu kune vanhu vanonga vachaita kumapublic centers like parirenyatwa gomo mutaro kwasiri wampilo nemamedical centers ebonville vina maclinic ayo muharare Peru, Masingo, Mutare, Usate, Pesoko, Karando is $17. Yepa denga yashi, you know, the Mukwa light, you know, Shanta, Nama public hospitals, ESE, and that out of Kutara, Nama private hospitals, or another mid-level private hospitals. In Yepa denga yashi, you know, the Mukwa, listen up any of the above medical hospitals, my private, Nama public. Yepa denga yashi, you know, the Oak, Nama the Tick, inoshanda off for the room, so on day 114, the 136 a month. You can be airlifted out of Zimbabwe, going to South Africa. Can I go more richer?
Panyayi chikafu mataura imikuti mune website netsuisadza.com zvinofamba sei.
Panyayi chikafu kana chavatenga mayo chikafu kuno isu tinoshanda neOK Zimbabwe. Iri in about 70 or 75 different stores in the country. Saka kana takachikafu chako kuno paoksada.com your parents kwese kuvanenge vari vanotora chikafu kune the nearest OK from them. Uyoro bazara kuno uyoro tikachafu kuno kuZimbabwe. Kana tika kune any OK kana iri maBulawayo, Masingo, Beru, Karoi. Kwetu kuno okay with the babu, wala mtuata huko. Iyo kuno, chaono de kuo patra chene mariachi. It's quite simple, really. Or they can just give me a call, can I email address, anisosada.com, phone yangeru na 0951-217-9832. Kwa batsi la ufila mafoma acho.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaAnesu Manjengwa vekambani yesadza.com vachitaura vari parunare kuCalifornia muno muAmerica zvakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kuendera mberi nekutarisa zviri kuitika kuKenya uko vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vari kuendera mberi nekuumba hurumende itsva kunyangwe hazvo mumwe akakundwa musarudzo idzi vaRaila Odinga vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Kana mchida kupinda, mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp number 0 zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerira studio 7, tibatei na 7 PM, pamasai saya noti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz, pa shortwave mazua OSM. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 6175 7255 shortwave. Sezo nguwa edi apera regaiti mbotarisa msero inauzwa kare. Vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe nevamwe vatungamiri vakavamba sangano resadak vopiwa mubairo kuDRC. Zimbabwe inodomwa nebhanga guru rinokweretesa nyika mari pasi rino reWorld Bank. Senyika iri pakati pegumi dzinonzi nebhanga iri dziri kudhura kutenga chikafu. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune vemajeri achiti haasi kufara nekubatwa kuri kuitwa mumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Sikala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murave zvakanaka vateereri ndokushayi mina ndutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Thank you.
So we see